Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu unyana 25, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti vanhu wevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 7,752.
Kumiendesa kuchikurubhi kuri kuratidza kuti havana shungu yenyaya yeutano hwavo. Chiripo kurwadzisa Johanna semunhu, asi izvi sekutaura kwangu hazviafekte vanhukadzi mune zvematongerwo enyika chete, asi zviri kuafekta vanhukadzi mukurarama kwavo.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumiriri weHarare West muNational Assembly muzvare Johanna Mamombe. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imise urongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe sezvo zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 7,752 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevanomwe nezuro wakare vaine chirwere ichi. Vanhu makumi maviri nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete ari munhu akabva kuGermany. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 munyika vachiri mazana maviri nemakumi maviri nevanomwe sezvo pasina munhu akashaya nechirwere ichi munyika nezuro. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumiriri weHarare West muNational Assembly muzvare Johanna Mamombe achiti zviri kuitika kuna muzvare Mamombe zvichaita kuti madzimai akawanda asade kupinda mune zvematongerwo enyika. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mutevedzeri wasachigaro wesangano rinomirira madzimai ari muparamende reparliamentary women caucus amai Susisi weBuddha Masara vaudza Studio 7 kuti madzimai ese munyika haasi kufara nezviri kuitika pana muzvare Mamombe.
Iko zvino tikataisa masangano chaivo anotaura vachimirira madzimai ari muutungamiriri nezvematongerwo enyika havachatauri ende hativashori. Naivo vakutyawo sekuona kunyarira kwamuri kuona kuchiitika kumunhu wese. Inini ndiri deputy chairperson weZimbabwe Women Parliamentary Caucus. Tambonyarara tikanyarara tikati pamwe, asi kwapenda nyaya kwakutitambudza kuti mwana uyu netroma yaarikiswa nekushungurudzwa kuandiwe kutongwa sekutongwa kunongoitwa munhu wese kana atapa.
Amai Masara vati zvingavi zvakanaka kuti muzvare Mamombe vaongororwe nachiremba wavo kana kuti muzvipatara zvisiri mujeri. Vati hazvishamisi kuti muzvare Mamombe vanogona kunge vave kurwara nepfungwa nekuti kutambudzwa kwavari kuitwa kwanyanya.
Isusu semadzimai tarwadziwa kuti kwahansisina kana private. Kunyanga akatenga groka waanodanana naye unei chekuita nani? Varume havaiti zvinhu zvakawanda here vachiparadza misha yevanhu? Asatina kumbomuona anoterwa sekuterwa kuitwa Johanna. Kwakutoti kunyange negroka rawatenga pachechi kwaasera unoburiswa zvichinei nekuita nemhosva yaatara.
vati nyaya yekuenzanisa mukana pakati pevanhurume nemadzimai haigoni kubudirira nekuti kushungurudzwa kuri kuitwa muzvare mamombe kuchaita kuti madzimai akawanda asapinde munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutungamiri wesangano rinokurudzira madzimai kupinda munyaya dzematongerwo enyika reWomen's Academy for Leadership and Political Education, muzvare Stavile Dewa vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kuna muzvare mamombe zvinogona kuitika kumudzimai wese anoda kuita zvematongerwo enyika. Vati vave kuda kuti masangano ekunze akaita sana African Union neUnited Nations atume nhume dzavo kuzoongorora kuti chii chaicho chiri kuitika panyaya yamuzvare mamombe nevamwe vake muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marowa.
Vose kana tichiona vachishungurudzwa zvakadai nehurumende hapana vachazopuwa mutongo uri fe. So already takutongoona kuti zvinhu zvavo hazvisi kutongwa mune zvakanaka satatino beyond my borders eZimbabwe kuti tibatsirwo kuti toita sekuti madzimai emuZimbabwe ainjoye raiti yavo to political participation.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum muzvare Justina Mukoko vati vakarwadziwa zvikuru nemutongo wedare wekuti muzvare mamombe vakandwe mujeri kuitira kuti vaongororwe pfungwa dzavo nenyanzvi. Vati mutongo uyu haunei nemutemo asi kuda kurwadzisa muzvare mamombe.
Kumiendesa kuchikurubhi kuri kuratidza kuti havana shungu yenyaya yeutano hwavo. Chiripo kurwadzisa Johanna semunhu. Asi izvi sekutaura kwangu hazvi afekte vanhukadzi mune zvematongerwo enyika chete. Asi zviri kuafekta vanhukadzi mukurarama kwavo.
Muzvare Mukoko avo vakambopambwa vakatoshwa muna zvita 2008 vati chakakosha kuti vana veZimbabwe varambe vachitaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika vachiti kana izvi zvikatambirwa matambudziko anogona kugadzirwa. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Human Rights Defenders Network raratidzawo kushushikana nezviri kuitika muZimbabwe richiti matare achaita zvemutemo asi kuti ave kuita zvekushungurudza vanorwira kodzero dzevanhu. Asi zvisinei nezviri kuitika kuna muzvare mamombe nevamwe vakawanda munyika, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti Zimbabwe yakazvipira kuremekedza kodzero dzevanhu pamwe nekuti munyika muve neutongi hwejekerere. Muzinda weAmerica muZimbabwe wazivisa padandemutande rawo reTwitter kuti wakamirira kuona kuti izvi zvichaitwa here nehurumende yavaMnangagwa. Watiwo kurega muzvare mamombe vachirapwa kuchipatara chavanoda pamwe nekusiya mhosva dzavari kupomerwa pamwe nekurega kuvashungurudza ndezvimwe zvinhu zvingave mucherechedzo wezvakataurwa navaMnangagwa neZuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro muBulawayo rakarasa neZuro chikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imise urongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yeguku raHunde. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare iri Justice Martin Makonese rakarasa chikumbiro chechimbi chimbi ichi icho chaiva chaitwa navaCharles Thomas pamwe chete nesangano reIbhechu likaZulu vakatiwo vabhadhare mari dzose dzine chekuita nenyaya iyi mumutongo wavakapa neZuro. VaThomas ava vanoti vakatochwa panguva yeguku raHunde vaive vadoma mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe neNational Peace and Reconciliation Commission pamwe nasachigaro wayo vaSelonare sevanhu vane chekuita nenyaya iyi. VaThomas vaiti hurumende haifanirwi kutungamira mukuvigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yeguku raHunde nekuti vamwe vakuru vakuru vehurumende vane chekuita nenyaya iyi. Mumutongo wavo Justice Makonese vakati nyaya yeguku raHunde inyaya inobaya mwoyo yevakawanda munyika saka inofanirwa kubatwa zvakanaka nematanho anoita kuti igadziriswe murunyararo kuchitevedzerwa mitemo yenyika. Vakati vaThomas nevamwe vavo vaiva vamhanyira kukwira kudare vasina kumboedza kugadzirisa nhunha dzavo neMPRC iyo yakatarwa nemutemo kuti igadzirise nyaya dzakadai. Rimwe remagweta ainge akamirira MPRC vaMaclean Mahaso vati vanotambira mutongo uyu nemufaro.
Kubvira pekutanga aiva maonero edu ekuti vaifanirwa kunge vakauya nekuNational Peace and Reconciliation Commission first then nhunha dzavo dzaiongororwa dzogadziriswa. Manjevo vakangomanya kudare zvinova izvo zvataurwa nekoti kuti vaifanirwa kunge vakatanga vakadarika nekukomisheni. Saka tinogamuchira chaizvo mutongo uye ndetinovimba kuti tichakurudzira vamwewo vanenge vapinda munyaya dzakadai kuti vafollowe procedure kana kuti gwara rinenge rakatarwa neconstitution yenyika.
Munyori wesangano reibhechi likaZulu vamposwa fuzwayo vati vange vasati vaona mutongo uyu asi vati vanogutsikana kuti dare raburisa pachena kuti NPRC ndiyo inofanirwa kutungamira panyaya yekuigwa patsva kwevanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi kwete hurumende.
Hurumende hainga liti nyaya iyoyo because ndiyo yaka ponda vanhu. That's why vanhu veZimbabwe vati vanota independent commission which is the NPRC. Tota kuti nyaya iyo itungamire ne independent commission so that victims might have confidence in the process.
Vakafano bata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum uye vari Gweta vamusa Kika vati nyaya gukura hundi inyaya yakakosha zvikuru inofanirwa kugadzirisa nenzira inofadza amadzi vakaurayiwa navose vakabatwa nenyaya iyi.
Zvakakosha kuti executive vasawanikwe vachimhanya kuda kugadzirisa nyaya yegukura hundi zvisirizvo. Inyaya yekuti avo vakashayikirwa neavo vakasurviva nguva iyoyi vange vari pakati pekugadziriswa kwenyaya iyoyi. Zvakakosha kuti mastakeholders ese angave maindependent commission, ingave National Peace and Reconciliation Commission, angava masangano akazvimiririra maNGO vange vachikwanisa kunge vachiconsult kwavo uye vachidecida kuti process dzinofamba sei.
Pane vanhu vanopfuura zviuru makumi maviri vanonzi vakaurayiwa panguva iyi pakati pemakore a 1983 na 1987 mumatunhu ematevereland neMidlands nechikwata chemauto chainzi 5th Brigade. Vamunangagwa vaive gurukota rezvekuchengetedzwa kwenyika panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe vari mutungamiri wehurumende. Vamwe vanoti hurumende inofanirwa kukumbira ruregerero uye vakauraya vanhu ava votongwa kuitira kuti munyika muve nerunyararo rwechokwadi. Asi hurumende haisati yakumbira ruregerero kusvika pari zvino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakashandisa mukana wemusangano weUnited Nations General Assembly wegore rino kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekumawirira zvibviswe. Vachitaura pamusangano wevatungamiri wenyika nedzihurumende dzepasi rose kuburikidza nemashoko avo akarongedzwa kare pavhidhiyo achiburiswa padande mutande, vamunangagwa vakati Zimbabwe sedzimwe nyika dzemudunhu yakatarisana nematambudziko ayo ari kuwedzerwa kuoma kwawo nezvirango zvisiri pamutemo, kushanduka kwemamiriro ekunze uyewo denda reCOVID-19.
These are a breach of international law and a compromise
sezimwe nyika zvemudunhu. Takatarisana nezvimhingampinyi izvo zvawedzerwa nezvirango zviri kunze kwemutemo, kushanduka kwekunze zvichiwedzerwa zvekare nekuuya kwedenda
reCOVID-19.
Nekudaro vamunangagwa vakakurudzira United Nations kuti ishoropodze zvirango izvi izvo vanoti zviri kunze kwemutemo.
These are a breach of international law and a compromise Zimbabwe's capacity.
Zvirango izvi zvinotyora mutemo wepasi rose uye zvinotadzisa Zimbabwe kuzadzisa zvirongwa zvayo zvebudiriro zvinosanganisira Sustainable Development Goals 2, 3, 8, 9, 17. Nekudaro tinokurudzira General Assembly kuti ishoropodze zvirango izvi zvakasimba.
Kunyange zvakadaro vamunangagwa vakati hurumende yavo iri kuenderera mberi ichiona budiriro yakanangana nemunhu wese. Vakati matanho ehurumende yavo ekugadzirisa nyaya dzezveupfumi abatsira mukudzikamisa mitengo yezvinhu uye uremu hwemari.
Urongwa hwedu hwekugadzirisa upfumi hwenyika hwakabatsira kuderedza uwandu hwemari inoshandiswa pagore.
Vamunangagwa vakati Zimbabwe iri kuenderera mberi nekushandisa mitemo inorwisana nedenda reCOVID-19 vachitevera mitemo yakatarwa neWorld Health Organization inosanganisira kurambidza vanhu kufamba famba. Mutungamiri wenyika vakachemawo nekusawaniswa chigaro kweAfrica muSecurity Council, chiitiko chavakati chiri kutadzisa izwi redunhu reAfrica. Kunyange hazvo riine zvikamu gumi nezvitanhatu kubva muzana zvevanhu pasi rose. Sachigaro vezanupf mudunhu reNorth America vaRegis Charumbira vanoti vakafadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa uye kusimudza kwavakaita nyaya yezvirango sezvo zviri kukanganisa upenyu hwevanhu vakawanda munyika.
MuZimbabwe munofanira kuitwa bhiri rinofanira kupasiwa neparliament rokuti munhu anenge achidana masanctions nokudana utambure hwenyika anofanira kuenda kujere munhu iye ndovanhu vanofanira kuchajwa for treason. That being a sellout.
Asi Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America vatawanda dzokora, vanoti mashoko avamunangagwa haataure zviri kuitika munyika umo vanhu vari kushungurudzwa uye maita semakaberekera ingwe kubva pakapinda hurumende yavo pachigaro.
Hakuna kana reformu rimwe chete ravakaita kubva pavakapinda. Vakagara vatiratidza kare kuti haasi munhu anoteerera zvido zvevanhu. Dai vaiteerera zvido zvevanhu, dai Zimbabwe iri pari nani nhasi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanotiwo vamunangagwa havafanirwe kuudza United Nations nezvezvirango sezvo isiri iyo yakadzika zvirango izvi.
Hurumende yeZimbabwe ngairege kuti itaudze pasi rose ngaingopedzerana nevaairova neshamhine muri yezvirango kwete kuti itange kutaura pamberi peNations.
Dingindira remusangano wegore rino rinoti remangwana ratinoda United Nations yatinoda kusimbisa chisungo chedu chekushanda pamwe kana kuti the future we want, the United Nations we need, reaffirming our collective commitment to multilateralism. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. North Korea yakumbira ruregerero nhasi zvisati zvamboitika zvichitevera kuurayiwa kwechizvarwa chekusouth Korea pedyo negungwa rinoganhura nyika mbiri idzi. Kukumbira ruregerero uku kunoita kuti kurwisana kuve kushoma pakati penyika mbiri idzi. Zvangano revamwe vashandi vehurumende reApex Council nezuro rakashanduka kuve mubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende vose pamwe nevashandi vemakambani ari pasi pehurumende richishanda pasi pezita rinoti Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Asi mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Zhou vanoti vakatyamadzwa nedanho iri sezvo pasina masangano acho kana mafederation akabatana kuumba confederation iyi. Asi mutevedzeri wemunyori wesangano idzva iri vaGibson Mushangu vanoti mubatanidzwa wemasangano uyu uchabatsira kuti vashandi vataure nezwi rimwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviri kwazvo chonga kuti tasangana sedare reApex Council tikashandura zita redu kubva kuApex Council tichienda kune rinonzi Zimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions, kureva kuti tasanganisa vamiriri vese vanomirira vashandi vehurumende kuti ngatichivai gungano rimwe chete rinoungana pamwe chete vese vanosanganisira mumakurukota ese anoona nezvevashandi vanova vehurumende kunyangwe vari vaya vari atinoti maparasito vanhu vese vawirirana kuti dare ranga riripo ranga riri kumbofambisa mutambo weApex Council ngaripfuudze mberi chinangwa charakanga ravamba chekuumba danho irori rovaboka guru rakamirira mapato ose anomirira vashandi vehurumende.
Izvi zvinobatsira vashandi vehurumende nenzira ipi vamushango?
Vakuru vanoreva kuti mune simba mukuungana muzhinji. Takaonavo kuti nemaitirwe anoitwa pasi rose tikazvitarisa tinoona kuti vashandi vehurumende ndivo vanova neuwandu hwakakura, asi tinoona kuti isusu sevashandi vehurumende pane mimwe misangano yetinoita yetinosvika tichinotarisirwa pasi tichitungamirirwa nevanhu vari muprivate sector isu tiripo. Saka takagara pasi seApex Council nevamwe vanhu vatinoshanda navo pamwe chete tikati zvakanaka kuti isusu tiumbe boka kakuru kwa sore confederation. Richanga richizo kutika nuna fedu, risi neine shu matome wenyika, risi neine shu kusivana, risi neine shu kutengeza, aziringu waribo kakuru, richanga richimirila vashanu vose, banecho kuita ne urumende, banecho kuita na chizo kusumuziwa, wenyika ine vashanu vedwe pasirino.
Pane mangwe masangano arikunyunyuta kuti term of office kana kuti nguva yenyu yekutungamira seApex Council yakapfuura kare zvekuti muri muhofisi zviri kunze kwemutemo munoti
unoziva kunyamwe pano pakuhwanyama namai mumba hapasha kuvamwe vanonyunyuta kuti dendiridapuwa iyo nyama yapiwa uyo vamwe vatongonyunyuta kunyange vasina kuziva kuti ndinda dzingirira huku yachoni. Dare la APEX Council, term of office yayo, yakanga ya expire. Panguwa ye COVID, asema shandewe urumende, bakanga vachida kutiva kaziri upenyu wavo. APEX Council ikapuwa mwe mwezi mitatu, kuti inge ichikwanisa kupuza basa, rangaraka imirina.
Avanga vare mutevedzerwe munyori, wesangano revashandewe urumende idra, Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Union, va Gibson Mushangu, vare parunari muHarare ne Studio 7. Munyori wemabhuku ane mukurumbira pasi rose Tsitsi Dangarembwa uyo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo muna Chikunguru mumwe vanyori vari kukwikwidza mubayiro we 2020 International Booker Prize mushure mekunyora bhuku rinonzi The Mournable Body. Dangarembwa audza Marvelous Mushanganya wewe Studio 7 kuti bhuku iri rinotaura nezvenhoroondo yemumwe mudzimai nezvaakasangana nazvo mushure mekunge nyika yavana kuzvitonga.
Ibhuku rinonzi This Mournable Body ndakanyora nechirungu. Zvekunyora mabhuku ndakakura ndichingonyora kubvira kuchikoro ndichingonyora composition jichinji ya composition yako iri kunakidza iko kumba mabhuku zvatinawo zvekuti ndaiverenga ndichiri mudiki zvekuti zvinhu zvandakangokurawo nazvo.
Iri bhuku ramakawanikwa riti muchidoma pamusoro nezvaro chii chakakuita kuti mufunge kunyora bhuku iroro?
Handiri kutonyora mabhuku, handifungi kuti ndinomboregera pamuupenyu hwangu kunyora mabhuku. Sekutaura kwendamboita kuya zvinhu zviri muropa. Iro bhuku rinonzi This Mournable Body ndakarinyora ndichipedzisa ngano bhuku yakatanga nenyaya yatambudza isigauke. Riri bhuku rinonzi Nervous Conditions. Kubva ipapo ndakazonyora rimwe bhuku futi ndichingoenda nayo nyaya yake tambudza isigauke ndichitsanangura kuti upenyu hwake hwangu hwakamira sei. Iro bhuku rechipiri richinzi The Book of Notes. Saka ndakaona pamabhuku aya chii kuti ndandisina kunyatsa kupedzisa bak kutsanangura zvese zvaiitika pane munhu iyeyu. Saka ndakati arega ndichipedzise manichi ndichinyora This Mournable Body.
Vanenge vachida kunzwa nemabasa amuri kuita kana kutenga mabhuku enyu vanokuwana ipapi?
Zvekutengesa mabhuku handitengesi ba, ndinonyora cheke. Kana bhuku ratorwa nemapublisher anodhidha nemaagents vanotengesa nemabookshops ibasa rao iroro, asi nini handitengesi mabhuku. Panyaya yekuti kutaurirana nevanhu izvandio handikuita baka. Dai dzokunzi uyai mumbofungisa pakati kana kuti pakati pame zvaizoitika. Asi handisati ndambodaidzwa muno muZimbabwe kuti uyai mumbofundisa. Saka mukana wekuti ndinyatse kutaura nevamwe ndichivadzidzisawo ruzivo rwangu handisati ndauona.
Munyori wemabhuku ane mukurumbira Tsitsi Dangarembwa achitaura naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7 ari parunare muHarare. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Muimbi wemuBotswana ane mukurumbira Odile Sento uyo anozivikanwa nerekuti V Mampisi anoti kubudirira kwaari kuita kuri kubva kurutsigiro rwaari kuwana kubva kuzvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Por
kubudikidza nevideo yekambo aka sendwa anoti ndiye mwimbo wekutangwa muBotswana kuteverwa zvine mutsindo padande mutande reYouTube zvichitevera vanhu vanopfuura mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matatu vakaona vhidhiyo iyi.
Kambo akandingati nhoroondo yakaita mune zvemimhanzi muBotswana nekuti njiko kambo kekutanga kagamuchirwa zvine mutsindo munyika dzakawanda kusanganisira Zimbabwe.
Sendo uyu ane makore makumi matatu nemanomwe ekuberekwa anotane vanhu vakawanda vanofarira mimhanzi yake kubva paakatanga kuimba muna 2001. Kunyange hazvo ruzhinji rwakanga rusingazive mashoko ekambo kanonzi Takutaku ako kakatsikisa muna 2006. Sendo anoti zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvinofarira kambo aka. Arikubatsira Sendo kuburitsa nziyo dzake chizvarwa cheZimbabwe Benson Tawanda uya anoti kambo kanonzi Dumalana kakagamuchirwa zvemhando yepamusoro nokuti kakaitwa nemikono miviri yakanga yasangana.
Chakaita kuti izivikanwe kuti Dumalana izivikanwe zvakadai inawe kuti iyo nziyo yacho inonaka, munoziva kunaka kunge munhu uri kudya nhopi. Uye zvakaimbwa nemazvo nevaimbi vane mukurumbira takasapfungwa pamwe chete nekuzoitawo simba rekushambadzira.
Benson uyu anozivikanwa nerekuti Dr. Tawanda munyaya dzekubikwa kwemimhanzi kuburikidza neMega Base Studios yake anoti vatsigiri vavo ngavatarisire zvihombe kubva kuvaviri ava kana COVID-19 yapera.
Asi ndinokuvimbisai kuti gore rino risati rapera muchatanga kujamba futi semajambera atakangoita patakapedzisira kuonana ipapo. Tiramba tichingojamba tine zvakawanda zvatakabura zvinhu zvatatoburitsa paCovid ipapa ndozvatira kuti tikugadzirirei panongovhurwa mabhodha chete ayo. Saka ndikangoti inini zvangu nemukomana anonzi View tichatoshanda kusva zvanaka.
Mimwe mimhanzi yaSendo inosanganisira inoti Dololo, Another Level, I Love You, No Reason, Eita nedzimwe dzakawanda. Kubva muna 2006 Sendo aidaidzwa kuti aimbe pamakungano akasiyana-siyana anosanganisira Harare International Festival of the Arts, Africa Tourism Light Concert nepamhemberero dzekuzvitonga kweBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Singirai Madondo.
Pera regeti botarisa misore na udza nasi. Hurumende yakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakanga wasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi mashanu nevaviri kana kuti 7752. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika ari kushora zvikuru kushungurudzwa kuri kuitwa mumiriri weHarare West National Assembly muzvare Joana Mamombe. Dare repamusoro rinorasa chikumbiro chechimbi chimbi chekuti hurumende imise urongwa hwekuviga patsva vanhu vakaurayiwa panguva yegukura hundi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza musangano weUnited Nations General Assembly kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe sezvo zviri kuvhiringa upfumi hwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.